manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 11 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvinoratidzira muHarare zvichiti zvinoda sarudzo dzakachena. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti kuitira kuti rione kana ZEC yakaita basa rayo nemazvo. Vamwe vanoshaya vanoudza mudzimai wemutungamiri wenyika kuti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Tsvakiridzo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora.
Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti voters roll rine chinangwa chekuona kuti Zimbabwe Electoral Commission yeZEC yakaita basa rayo nemazvo here kana kuti kwete. ZESNI inoti zvichabuda muongororo yayo zvichaziviswa kuZEC kusanganisirawo mapato nemasangano ane chekuita nesarudzo munyika. Ongororo yeZESNI iyi inoitwa panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka pakati peZEC nemapato anopikisa ayo ari kuti ZEC haisi kuda kubuda pachena pazvinhu zvakawanda zvine chekuita nesarudzo pamwe negwaro revavhoti. Vakafanobata chigaro chemukuru weZESNI amai Ellen Dingani vanoti zvakakosha kuti gwaro revavhoti riongororwe kuitira kuti veruzhinji vagutsikane naro vasati vaenda kusarudzo.
Tsvakiridzo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora gwaro iro rinonzi voters roll rakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Saka tiroda kuona kuti gwaro iri rakamira sei, rakamira zvakanaka here. Vanhu varimo mugwaro iri vanhu vanofanira kunge varimo here? Havasi vanhu vane makore ari pasi paanotenderwa here somuenzaniso? Havasi zvakare? Uye distribution yemazita aya akamira sei, kuti province yega yega ine mazita mangani? Zvinoenderana here negwaro ratakambopiwawo rinonzi National Census Report inoshowa kuti vanhu vari muZimbabwe muprovinci yega yega vane uwandu hwakadai, tichikompea zvese izvozvo? Saka tiri kuda kungoongorora tichishandisa atingati mamethodologies akasiyana siyana ari scientific and statistical kuti tikwanise kubuda nekukwenenzvera kuziva kuti zviri kufamba sei, gwaro iri rakamira sei.
Totsvagawo kuti chinangwa chetsvakurudzo iyi yamuri kuita ndechei.
Independent audit yatiri kuita ikabuda yakanaka zvichawedzera trust neconfidence, tisingazive kuti mazuva aninge atichine shona, but kuti vanhu vanzwe kuti yes, gwaro iri zvechokwadi, igwaro rakakwenenzerwa, rakaitwa zvakanaka, uye vanhu vanoenda kunovhota vakasununguka zvichiziva kuti aiwa, gwaro rakanaka. Kana tikaona rine zvakakanganisika zvakati kurei pane zvinotarisirwa paInternational Standard, kana kuti mapercentage acho akati kurei, tiri kuda kuzogara pasi neveZimbabwe Electoral Commission toona kuti tingabatsirane sei uye toita marecommendations zvekuti zvingagadziriswe sei.
Isu tasara nemasvondo matatu kuti tipinde musarudzo. Munoona pane zvinogona here kugadziriswa kana kuzochinjwa?
Ndo zvandati paya tichagara pasi nevecommission handitika totaura navo kuti zvataona izvi ABC zvinogona kugadzirika izvi, kana pakaita vakazvitambira zvinogona. Asatazira kuti zvii zvichabuda, daindaiziva kuti zvii zvichabuda ndaikwanisa kutaura kuti aiwa zvirimo zvinogadzirisika, but handisati ndazviziva. Kana zvichigadzirika election ino zvogadzirwa, nokuti 3 weeks aiwa inguva yakareba zvayo, nemakombiuta atanawo aya.
Avo vangavari vakafano bata chinzvimbo chemukuru wezesni amai Ellen Dingani vachitaura vari parunare vari muHarare. Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvaratidzira muHarare nhasi zvichiti zvinoda sarudzo dziri pachena. Uku mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti vachange vachishambadza musi wesarudzo zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega yega kuitira kuti sarudzo dzisabiridzirwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance izvo zvanga zvitungamirwa navachamisa zvafora muHarare nhasi kubva paAfrica Unity Square kunosvika pamahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nekudzoka zvichiita zvisi kufara nemafambisiro ari kuita komishen iyi nyaya dzesarudzo. Vasati vatanga kufora, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaudza vatsigiri vavo paAfrica Unity Square kuti havasi kufara nekunyimwa kwavari kuitwa neZEC gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzekupera kwemwedzi uno uye kusaziva mamiriro akaita mapepa ekuvhotera kana kuti ballot paper.
ZEC yakatinyima voter roll riri pamutemo. Vota goredu ropa vakarinde mazai ewanhu wacho pamwe chete nemapicture ewanhu wacho kuitira kuti tione kuti hakuna munhu anyoresa mazita kakawanda wanda ari one. Takanyimwa neZEC vota roll iroro tiri kurida vota roll.
Vashitaurawo mukupeta kuratidzira uku mushure mekusiya kwavaita gwaro renyunyuto kuZEC vachamisa vati havasi kuzobvuma kubiridzirwa musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti vachange vachizivisa zvinenge zvichibuda musarudzo musi uchaitwa sarudzo. Vati vanoziva kuti vachakunda musarudzo idzi.
We are going to tell you the election because we do not trust ZEC kuti itaure maresults ari accurate. Saka tichaanaunza tisu. Ende takaseta machinery manje muno nekunze kwenyika. Nenge nyingoti kwavhotwa, tapinza muno, tavhota, tapinza muno. So wait for us. Victory is certain. Change is inevitable. We are winning and there is no doubt.
Vatendai biti avo vanove mutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye varivo mumwe vatungamiri veMDC Alliance vakambosungwa muna 2008 mushure mekunge vazivisa zvakange zvabuda musarudzo izvo zvainzi nehurumende zvaiva kunze kwemutemo kuti vaite izvi. Vachamisa vatiwo vakatsvaga vana mazvikokota vekuGermany vachaongorora mapepa achashandiswa mukuvhota.
Kana pasina chinhu muri kuhandisa, why should you be afraid to say, come and observe everything? In the interest of all the parties, observe the printing of the ballot, observe the storage of the ballot, observe the distribution of the ballot. On top of that, we have said, the Takaswaga must sign this edu from Mana Jemen, Kuzebanyika, Masaida non forensic testing of every ballot that no one has been.
Vaenderera mberi vachiti munyika munogona kuita kusagadzikana kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF vakabirira pasarudzo vakati hapana sarudzo dzichaitwa munyika kana ZEC isina kugadzirisa nhuna dzavo.
Ndakataurira Mnangagwa, ukabirira maelection munyika hamuite runyararo. Ballot ready is a security issue. Election is a national security issue. Respect the people of Zimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti havaone ZEC ichitsukunyuka panyaya iyi.
Ndikuona kuti zvikutaura neMDC, I think kubva apa vakaita last match yavo vari kupa pressure yakafanira kuZEC. Hatichangosara nje kuti ZEC inge ichiresponda, but maonero andiri kuitawo ndeyekutiwo ZEC yacho inenge yakomberedzwawo nevakomana vakasiyana-siyana. Pane ZANU-PF, pane masoja anenge aida kunzwa kuti zviri kufamba sei. Handisi kuona vachisvika papoindi yekupukunyuka. Chasara nje kuti MDC maybe ifunge kuti from this rally yavaita, what is the next move if ZEC fails to address the issues of concern.
Atina kwanisa kutaura na sachi garo wezek amai Priscilla Chigumba kutizwe divi na wapanya ii sezo wanga wasiri kudaira nare mboja yavo zvichakadai vachamisa vati kana zeki isina kusimudza musoro pamusoro penhuna dzavasvitsa kwairi vachashevedzera kuratidzira munyika yose uye kana kuratidzira uku kwatanga hapana achazenga achidzokera kumba kudzamara zvavari kuda zvaitwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vakwegura nevakaremara vanoti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari kunyangwe hazvo vachifanirwa kubatsirwa nehurumende. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvo zvabuda pamusangano pakati pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nevamwe vakwegura nevakaremara muBulawayo nhasi. Amai Mnangagwa avo vange vachiperekedzwa negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni pamwe nevamwe vakuru vakuru vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti social welfare vati vanoda kubatsira kuti vanhu munyika kusanganisira vakwegura pamwe nevakaremara vagare zvakanaka. Amai Mnangagwa vati vange vauya nevakuru vakuru vekusocial welfare kuzadzikisa chivimbo chavakaita pavakasangana nevamwe vevakwegura nevakaremara muBulawayo muna Kubvumbi kuti vaizodzokazve vachisangana nevanhu ava vachipa mhinduro kuzvichemo zvavo.
Chaita kuti ndidzoke ndakasiya ndataura kuti ndinodzoka asi zvimwe zvazvoitisa izvozvo ndezvekuti kundifarira kwamakaita ndakabva ndanozungunutsa nemamwe maofisi mamwe andauya nawo nhasi nokuti Bulawayo muri vanhu vanofara.
Amai Mnangagwa vakurudzira vanhukadzi kuti vashandise mukana wekuvhurwa kwakaita bhanga remadzimai kuti vawane mari yekuzvisimudzira vachiti bhanga iri hariiti zverusarura kuvanhukadzi vanenge vachida kuwana rubatsiro kwariri.
Madzimai ndinokukurudzirai musasara musasarira havasi kutarisa zvera kana kuti wakaita seugona kufamba here kana kuti haugoni muchao vese ivavo variko kuti vakubatsirisei.
Amai Mnangagwa vapa rubatsiro runosanganisira magumbeze, shuga, pamwe nemupunga kune vakwegura nevakaremara. Mumwe wevakaremara auya pamusangano uyu uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati anoona sekuti musangano waitwa naamai Mnangagwa inzira yekutsvaga nayo rutsigiro kubato rezanu PF pamberi pesarudzo vachibata vanhu kumeso kuti vachagadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pasina zvakati tsvikiti zvinozobuda. Muzvare Aida Matanganyidze vati kunyange hazvo vachinzi vanofanirwa kurapwa vachibatsirwa nehurumende vakwegura nevakaremara vanotadza kuenda kuzvipatara nekuti vanenge vasina mari yekunyoresa inodiwa.
Problem yatinosangana nayo sevanhu vakaremara especially kumaclinic sometimes kune uchidiwa mari ma$5 iyo $5 yachauna pamwe unotengesa zvinhu zvisina kana zvisingakupi maketi yakanyanya zvokuti ungawane mari yekuenda kuchipatara. Sometimes even kunonyoresa kana wakazvitakura unonzi tanga wamboenda kusocial welfare womborifeya uko neuko apa iwe unenge usinganzwi zvakanaka ndozvinosangana nevanhu vakaremara.
Amai Sylvia Nyakudziwanza vati vafara kuti amai Mnangagwa vauya kuzosangana nevakwegura nevakaremara. Vaudza Studio 7 kuti vakwegura vakawanda vari kutarisana nedambudziko rekushaya mari uye vanozonyanya kuomerwa sezvo vasisina simba rekuita mamwe mabasa angavawanise chauviri. Vamwe vakaremara vakurudzirawo hurumende kuti iite kuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvavanoshandisa zvitengwe kunze kwenyika vasingabhadhare mitero yakakura yekuzvipinza munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Sangano rinomiririra vashandi vehurumende reApex Council rinoti ranyorera hurumende tsamba richida kunzwisisa nezvemusiyano unonzi uripo pakati pezvikamu zvakawedzerwa nazvo mari dzevashandi vehurumende. Sachigaro weApex Council Amai Cecilia Alexander vanoti varikunzwa kuburikidza nenhengo dzavo pamwe nedande mutande kuti hurumende mushure mekunge yawedzera vashandi vayo mihoro nezvikamu gumi neminomwe nechidimbu kubva muzana 17.5% yakazowedzera zvakare mihoro yemapurisa nemauto. Mauto anonzi akazowedzerwazve zvimwe zvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi maviri nezvishanu nechidimbu kubva muzana 22.5%. Ukuwo mapurisa achiwedzerwa zvimwe zvikamu zviviri nechidimbu kubva muzana kuenda pazvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naAmaye Alexander.
Tangonzwawo musocial media ndomatanyanya kuzvinzwa tichiona mavepa angatifambiswa achiratidza kuti vechiuto vanenge vashapiwa 22.5%. Zvichireva kuti 17.5 yakanegoshitwa neApex Council ichange ichipiwa mamwe macivil servants ese, asi vechiuto vozowedzerwa imwe 5% pamusoro. Zvinova zvinhu zvokuti tikatarisa tinoona kuti panenge pakuita sekuti kune vamwe vanenge vaakunyanyisa kuzivapiwa mari yakawanda kudarika vamwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti hatingashoori kuti veanivapirwei 22.5%. Nokuti isusu tinomirira vashandi tototi zvakanaka izvozvo kuti vapiwa 22.5%, asi nyaya iripo chinyuto chaarapo chaachekuti ko vamwe vanogozopiwa sei 17.5% vamwe vachiwana 22%.
Saka matanho api amuri kutorawo sesangano panyaya iyi?
Isusu seApex Council takutonyorera kuhurumende kuti titi isusu vashandi vamwe vese vamuda kupa 17.5 vari kuchema. Izvozvi zvefoni yangu kubva kuseni, vashandi havasi kufara, vari kungondifonera vachiti aiwa zviko isusu tisitonzi tadii, nekuti titasa 17.5 yatakapiwa takazongoibvuma nokuti hurumende yaiti haina mari. Asi tikatarisa zvataitarisira kuti zvibude mumanegotiations, hatina kukwanisa kusvika pamalevels iwayo mari yatanga takakumbira kuhurumende. Inoita kuti mushandi ararame. Tinotarisirwawo kuti kana munhu achienda kubasa anofanira kurarama saizvozvo. Saka tinodayira kuti hurumende ichanzwa chichemo chedu igo address. Saka ndozvataita izvozvo vakandimi.
Saka tingati chikuru chamanyorera tsamba ndechekuti muwedzerwe mari here, kana ndechekuti mutsanangurirwe kuti sei vechiuto vazowana 5% pamusoro pe 17?
Isusu hatinei zvokuti vawanire izvozvo, ivo vazviona zvakakodzera. Saka semaonero avaitawo kukodzera kwazvo kuami, tikuti ngavaonewo kukodzera kwazvo kune vamwe vashandi vese vehurumende.
Avo vanga vari sachigaro veApex Council Amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende vazivisa nhasi kuti murume aive pakati pevanhu vekuAfghanistan makumi matanhatu nevapfumbamwe vakadzingwa muGermany svondo rapera awanikwa akafa mune imwe hotera muKabul mushure mekuzvitora upenyu hwake. We'll be right back. Mumwe mutauriri wechipatara chemuLondon parikurapa mumwe murume anove chizvarwa cheBritain uyo akanga aisirwa muchetura unokuvadza tsinga anoti murume uyu hachisiri munjodzi yakanyanya. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBournemouth kuEngland chiri kukwikwidza musarudzo yekutsvaga chamirira maronde raCentral mudare reParamende. Chinoti chine chivimbo chekukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. Lacaston Mateu vanoti kugara kwavakaita kunze kwenyika kwakatova pamukana wekuti vadzidze zvakawanda zvichabatsira mukusimudzira dunhu remaronde raCentral uye munhu akagara achidyidzana nedunhu rake kuburikidza nekuita mabasa ebudiriro akasiyana-siyana. VaMateu vachakwikwidzana navaClopers kundiona veZANU PF pamwe nevamwe vemamwe mapato. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMateu kuti tinzwe zvavari kuvimbisa vagari vekumaronde raCentral.
Zvinhu zvakanaka chaizvo. Vanhu vagadzirira shanduko uyezve vanhu vari kuda shanduko. Sezvandiri kuona mumandiri kufamba umu, ndiri kuita madoor to door, vanhu vari kudayira chaizvo. Vanhu vachada chinhu chinonzi ZANU PF.
Muri munhu anga ari kunze kwenyika, makatambirwa sei nevanhu kumusha kuti munge muchikwanisa kubudirira kunokwikwidza makamirira MDC Alliance?
Ndakatambirwa zvakanaka chaizvo, nekuti munzvimbo yandiri kumirira yemaronde raCentral ndiri munhu agara anozivikanwa nemabasa ake andaiita for the last 5 years ndichishandira vanhu vemaronde raCentral. Saka patakaenda kusarudzo repaprimary election remaronde raCentral ndakawana 78% yemavhoti ese akaiswa. Saka vanhu vakanditambira chaizvo zvine mutsindo.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu vemaronde raCentral?
Ndiri kuvimbisa shanduko, kushandura maronde raCentral, kuishandura kubva muusungwa hwayo hweZANU PF, kuisunungura kuti vanhu tigadzire zvinhu zvakaita semarodhi, zvinhu senhau dzemvura, magetsi, nenhau iyo yedu yeMDC Alliance, kuti tichaunza isusu free education kumaprimary school. Tiri kuvimbisa vanhu futi kuti tisharapa mikana yekuwana mabasa, nekuti maronde inzvimbo yanga ine maindastri akawanda, asi maindastri aya zvaakunge maghost industry. Saka isusu kuti aiwa tida kuamusa maindastri yedu aya kuti vanhu vawane mabasa, vanhu vasaende kuHarare vachinotsvaga basa. KuHarare kwacho kusina mabasa akawanda, nenhau yekuti tinoda budiriro, tinoda kuti vanhu vedu vabudirire vaitewo mari muhomwe, ndo nhau yakawanda iyoyo. Saka isusu tiri kudya vangeri reshanduko mumaronde raCentral, ende vanhu vari kuritambira chaizvo.
Ndevapi vamwe vamuri kukwikwidzanawo navo mumaronde raCentral?
Ndiri kukwikwidzana navakundiona veZANU PF nevamwe vemapato madiki diki asina zvavo isendi yakawanda.
Pamaka muri kunze kwenyika, zvii zvamaiitawo zvekusimudzira dunhu irori zvokuti vanhu vanogona kukuyeukai pakukuvhoterai?
Ndakaita zvakawanda, kubatsira vana vechikoro, kubatsira nherera, kubatsira vanoshupika. Zvakawandisa zvandakaita for the past 5 years muno maronde raCentral.
Toti sarudzo dzaitwa makunda, zvii zvamuri kuvimbisa vemunharaunda kuti munozoita?
Chekutanga, ini ndida kuita mumiririri, kana ndaita mumiririri wevanhu vemarondera, ndida kuzodzoka ikoko kumadiaspora ikoko ndichitsvagawo investment yekuti tiunzewo munharaunda yangu ino yemaronde raCentral, kuti tikwanise kumutsa indastri yedu, tipe vanhu mabasa. Ndo nhau yangu hombe iyoyo, nhau yangu ndeyekuti vanhu ngavawane mabasa. Kana vanhu vachinge vaona basa, ndozoshanda nehurumende yavachamisa kuti tigadzirise zvinhu zvakaita semarodhi. Ndo zvimwe zvinhu zvaparara munzvimbo yedu yemaronde raCentral. Saka ini ndikuvimbisa kuti aiwa tichaupa vanhu mabasa kuti vanhu vakwanise kuzviwanirawo vachikurudzirawo mhuri dzavo vachizowanawo kubudirira.
Avo vanga vari vaCaston Mateu vari kukwikwidza vakamiririra MDC Alliance kumaronde raCentral, vachitaura vari parunhare kumarondera kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vekuChipinge vanoti vava kutyira upenyu hwavo sezvo vari kugara vakachichidzirwa nguva dzose. Vanhu ava vanoti zviri kuvanetsa zvikuru kuti mapurisa emunzvimbo yavo haasi kusunga vanhu vavanoti vatsigiri veZANU PF vari kuita zvemhirizhonga. sachigaro vechidiki veMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa munzvimbo iyi vafarai Sidumo Sitole vanoti vatsigiri veZANU PF vari kufamba vachibharura maposta eve mapato anopikisa pamwe nekuvachichidzira nekurova kana sarudzo dzapera. Studio 7 yanokwanisa kunzwa divi reZANU PF kana kunzwawo kumapurisa. Asi Tanonoka Wande weStudio 7 abata vasitole kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Eya, kwedu uko tikushipinge central. Saka mamwe maudzi kushipinge central like what's man iro. Ine ekubvaruka maposta a President Wayland, President Nelson Chamisa pamwe chete na MP na councillor weko.
Zvakaitwa rini izvi?
26 July unoyo. Pakati mapostas ku what man iro. Pa maundwa business center. Maposta iwayo aiswa ipapo pana miwa ipapo then pakasvika murume anonzi Temba Shumba ane zita rake rinochedzerwa naRuth Kavanga ndokubva abvarura maposta iwayo zvazvezvo ndobva tange kuintendera kuti ari kumashawa kumukurudzira kuti anzi tokupishira mumba after election then adaro zvazvezvo ndobva izvi yaiswa kuna aspiring candidate MDC Alliance MP Livingston Dlomo. Livingston Dlomo ndobva atora nyaya iyi ndobva aisa kupolisi. Then aisa kupolisi musi wa7 mapurisa akaenda ikoko ma18 nevepc vaenda ikokoko ndobva vazotora Shumba ndobva vauya naye kuno kupolisi kunoku nanhasi asati tadzidziswa kuti kesi yacho yakavhurirwa doketi here kesi yacho yakabvisirwa faini here ichaenda kukoti here hatina kana information yatikuziva izvozvo.
Saka nyaya yacho yakangopera yakadaro.
Yakangopera yakadaro kukuti yakatodzokera mucommunity akutooneka mucommunity akutotenderera hapana kana chakataudzwa.
Ko pari zvino zvino zviri kufamba sei?
Kukwira nezuro takasangana nana basic challenge yakadaro kuwat 8 row kuti again kuna Madeline Maremudzi arikuti candidate yeMDC Alliance akanzira ikoko. Kwakabharwa kuti mapostas atiwawo nemurume anonzi Bangwayo ikaenda kuti kupolisi but still mapostar akangotandisitendo mubata pakasira mubata futi.
Avo vanga vari sachigaro vevechidiki veMDCT kuChipinge kuward 9 vafarai Sidumo Sitole vachitaura vari parunhare kuChipinge naTanonoka Wande weStudio 7. Tomboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa nevari kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira kwaita mubatanidzwa weMDC Alliance. Regai tiende kune zvitorwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Inini ndinoitwa Ellen, ndiri kufonawo zvangu ndiri kuGerman. Maitirwo ari kuitwa nezeki anotinyunyutisa chaizvo chaizvo. Ivo vari kuzviti vari transparent, vakamirira nyika yeZimbabwe, havana kumirira part 1 yeZANU PF. Ezvino izvi pakuratidza kunyunyuta kuri kuitwa nevanhu vachiratidza kuti kweteka zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, itai kuti zvinhu zviitwe zvakadai kuti vanhu vaonewo kuti zvinhu muri kuzvifambisa zvakanaka. Ivo voramba vakangoti kwete, havasi kuzofa vakadzokera kumashure, ende zvavari kuita izvo ndozvavari kuzoita. Mufananidzo wacho wavari kupa vari kuratidza kuti vari kudivi rimwe chete, vari kuda kusapota ZANU PF, havasi transparent.
Zita rangu ndonzi Mubatsiri Jo, ndiri kuCanada, Vancouver. Maonero angu panyaya iri kuitika ndezvekuti ZEC ine chairi kuvanza maererano nemaprintiro eballot nemapolling stations mamwe akangobuda asinganzwisiki. So ndiri kuona sekuti chidanho chatorwa nebato reMDC ratungamirwa naNelson Chamisa rakakosha zvikuru kwazvo ende richavapa pressure yekuti vaite zvinhu zvakanaka zvakajeka.
Ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuratidzirwa kwaitwa neMDC Alliance pamwe nezvinyunyuto zvainazvo kuZimbabwe Electoral Commission. Manheru anhasiwo zvakare na8 o'clock totarisira mutambo pakati peEngland neCroatia apo dzichatatsurana mumutambo weWorld Cup kuRussia. Kana muchida kupinda muzvirongwa zvedu, titumirei namba dzenyu pa namba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Taba, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro, ndine Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 11 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa iveki ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili lokho senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho, kodwa-ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo, kodwa-ke okwakhathesi kakukhanyi ukuthi besinakekelwa kula lutuni, sisogakelele nje kuphela.
Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulomsakazo. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC, bekhonona ngokuthi abatholanga ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll olelimfanekiso lakho konke okudingakalayo kanye lokudindwa ngamaphepha okuvotisa ama-ballot papers. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane lenkulungwane zabamabandla aphikisayo iningi kungabe MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebethukuthele befola belubhekise emahofisini abezek besukela i-Africa Unity Square bekhokelwa inkokheli yomanyano we-MDC Alliance behamba ngomgwaqo uJason Moyo. UChamisa ongumkhokheli njalo womanyano owe-MDC Alliance uthi sebecabange ukubambisana lezinye ingcwethi zakwele Germany ukuhlolisisa isimo sephepha lokuvotela i-ballot paper. Uqhubekethi njengebandla bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi lungenziwa ukhetho nxa abangakho kungasafezekanga.
Takati ballot rakafanana nekuti exam paper rinofana kunge
riri. Sathi thina i-ballot paper lifana lelemhloliso, kumele okuphuma kilo uhambelane lokumunye kwe-syllabus. Kungalesizathu-ke sithi akukho khetho oluzaqhutshwa nxa singawulelananga.
Omunye wabakade bekhona ngumnumzana Phineas Natarikwa owake wabotshelwa icala lokubulala ipolisa u-inspector Petros Mteza eGlenview ngomnyaka ka-2011.
Izeki into eyenzayo akayisitransparenti angitsho yabo. Nxa kade singabone emaphepheni izolo kwakuthiwa khona kule 250,000 ama-ghost voters bavela ngapha abantu bona lapho, and futhi uyabona ukuthi abafuni ukuyingenje i-MDC, bafuna ukwenza izinto zabo bodwa nezanupf. Thina sithi hatshi, thina lokhu asikufuni.
Uvumelana lesinqumo esesithethwe enkokheli ye-MDC Alliance yokuba ukhetho lungenziwa nxa abezeki bengasalungisanga abakhala ngakho.
Nxa izeki ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili siloko senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance banikeze abezeki isikhathi sokuyafika ekupheleni kwevikezayo ukuba balungisise abakhala ngakho. Nxa kungasalungisiswanga, bathi bazobe belala emahofisini abezeki kuze kulungisiswe. Umgcini sihlalo wezeki uJustice Priscilla Chikumba ubengekho ukuba emukele ugwalo lwezikhalazo lwabomanyano we-MDC Alliance. Abalandeli be-MDC Alliance bafole njalo belandela umgwaqo uSamora Machel belubhekise Africa Unity Square sebevela emahofisini ezeki lapho inkokheli yazise khona ngokuzokwenziwa ngemva kokufola kwalamhla. Ingoma, izilogani kunye lenkulumo ebezisethulwa inkokheli bezigcwele insolo kundlela abezeki abaqhuba ngayo umsebenzi bekhankasela ukususwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF ngevoti. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo ilizwe lokhu lathola uzibuse. Anastasia Ndlovu, sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulileyo kunye labaphila lobugoga kobulawayo bebebuthene phandle kwenkonzo yeHarvest House International Church behlanganela loNkosikazi Mnangagwa. UNkosikazi Mnangagwa utshele ubulawayo ukuba uyajabula ngokuba edolobheni leli. Uphathele abantu ithukela, ingubo le-rice okwabelwe abakhulileyo labaphila lobugoga, wathembisa ukuba uzophilisana kuhle lobulawayo.
Ndinofara zikuru kuba nemi Bulawayo. Niyathaba kakhulu ukuba lani Bulawayo muhle. Pandakauya muna April takataurirana mukandiudza matambudziko amangu aminavo, asi ndikaindikuudzei zvandakafunga musi uyu. Ndakati inini zuva rangu rokutanga rekutaura nanamai nanababa kuBulawayo vachandidawo here.
Ekubuyeni kwami lapa ngoApril ngazibuza umbuzo wokuthi kambe uBulawayo muhle uza namukela na.
Upenyu hwedu mukurarama kwedu pachivanhu chekwedu tine yatinoti family unit inotarisa mbuya, sekuru, vakaremara, vana vadiki, vanhu vose ndoinonzi family setup yandavingana.
Imuni umbaba, imuni epheleleyo, ndinaye ubaba, ndinabo abantwana, bakhona njalo abagodekileyo phakathi kwemuli, kodwa kumele kube khona ukubambana kwemuli epheleleyo. Yikho ngilapha namuhla ukuthi sizokunanzelela lokho.
Nathi sivalekile ukuphembela nokufara nokuthi tasangana Mwari wachida.
Namuhla kuthabe lijabule ngoba sihlangene ngokuthanda kukamdali wethu.
Osekhulile ugogo uMargaret Moyo ohlala eLobengula West ujabule ngesipho asithole namhlanje esethukela irayisi lengubo eyodwa.
Lapha nginikwe irayisi lethukela, ama-2 kg lethukela lengubo.
Ophila lobugoga uMnumzana Elijah Moyo uthe uyathokoza lokuhlangana laye, kodwa akukhanyi ukuthi bayanakekelwa.
Ukujabula kwethu singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho. Kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Uchilo yena ngomlomo kodwa ke okwakhathe sikakukhanya ukuthi besinakekelwa kula lutho sizogakelele nje kuphela.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo ebesikulumhlangano unkosikazi Siphiwe Ngwenya uthi kasuthiseki ngesiphatho sikahulumende ngabe uhulumende uyaguqulwa.
Khangela iminyaka esiminingi sile 38 years ukuthi singakhayela sengikhona sikhumbula kathesi ngoba sesiya kukhetha. Hayi singasuthiseki ngakosikazi. Hayi lapha ngibona ingane sibili loba kungatshintshwa ihulumende leyezanupf ngapha ngibona ingane tukungukhulukhona.
Unkosikazi Juliana Nkiwane ohlala emakhandeni uthi uyajabula ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa uphila nzima.
Ha, mina ngiba ngibundutho. Ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele nomthukela. Lowu ingubo ngigcina izintandane. Ngumuntu ogogekileyo kangisakwanisi lezikwerede silezikwerede emahofisini kakhansila basiprom sukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Ngikhuluma soke bazibhalela izincwadi ezinzima ezisitshela khonokho ukuthi kuyangizobhadala. Manje siyayithatha ngaphi imali bazokuthiwa siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana mntana. Sengumuntu ohlala ehlezi njalo ngigcina izintandane abazali babo bavuka.
Iningi labantu abaphila lobugoga bajabule ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa iningi labo belikhala ngokuswela, indlala lokungaphatheki bethi bakhangelele ukuba ibandla elibusayo linganqoba bathole ukugcinwa kahle ngoba okwamanje uhulumende kabanakekeli. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi umngcele weBright Bridge Border Post uthuthukiswe njalo kwakhiwe igceke lendizamtshina kulindawo ukwenzela ukuthi inhlelo zokuthengiselana lamanye amazwe ziqhubeke kuhle. Umnumzana Mnangagwa bekhuluma namhla embuthanweni wokuvula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa lindawo oleBright Bridge Border Post Modernization Program. Umngcelelo ulohlupho lwendwendwe ezinde kakhulu ezemota lapho abantu makhaza kanye labaqhuba amabhizinisi bezama ukudlula besiya kumbe bevela kwele South Africa. Kodwa unkosikazi Siphoti kube ilunga ledale lephalamende elimela iMathabeleland South ohlala eBright Bridge uthi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho.
Nangezinye into ezenzayo lokhu vele kuMnangagwa ukudalisa ama-resources e-government. Kazi nxa singathi siyakhangela khonapha eBhayibhelisi kungayisikho ukuthi sikhuluma ngayo ibhoda yonaleyo. Sivele yona iBhayibhelisi lezinto ezinye ukuthi ngani i-government yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda. Ngibona ngani i-sort of campaigning. The what about umgwaqo wona lo oqeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa. Sawulontsha bebonke lakathesi akukenziwa lutho. Sebesiyakwenza igceke lefemathina. Nokusho ukuthi abantu sesizahamba ngamafemathina. Lefemathina lonaleyo liyakhosta, lifuna imali eningi. Izakhamizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo eBright Bridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sibili special njengalezi izimoto ezithwalayo sibili. Zile problem khona phakathesi kuzolungiselelwa kukliwa kwakliwa kwakliwa kokuthi ethisi basiyethu bese bona bayifika bafika kungelalutho kodwa okwenzakalayo ukuthi udubo lokhe lukhona kubantu abakhrosayo. Abantu balo dubo bayahlala sibili bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhodi. Nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle. Sibe sesithinda sithi siyaphela sibone. Kanti kuvele kudala nxa singakhangela iBhayibhelisi ukumumo weBhayibhelisi ukuthi iBhayibhelisi injani kulezindlu. Anti uyacabanga leyani ukuthi ahlalani kahle bedilizele izindlu laphana. Nakathesi izindlu ezazinamathoyilethi azilamanzi. Kulezinye izindlu zegovernment ezakhiwayo zasalela emveleni zaba yibunkwantshankwane. Ukutshengisa ukuthi vele i-development yeBhayibhelisi ngathi silamahotela amakhulu angu-2 avalwayo. Avala just because ukuthi vele iBhayibhelisi akula akubhizi. So angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhuzo iyaphethe ona kuvala amahotela iyaphethe angikhona layo ngabona izazigada abantu nebhaka ngu 2-3 abantu bazafly abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukufly kunjani ku-easy
ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini
kakhulu lingenza ngcono kakhulu ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu ngokuthi yena athe sakuzamayo ukuthi adlelane labanye abantu thina vele kungabavela izinto zingabarayithi siyakwazi ukuthi amanye amazwe azangena la ibhodana le izalungisiswa umgwaqo nalo esikhuluma ngawo uzalungisiswa
lowo ngonkosikazi Sipho Dube ilunga ledalela ephalamende elimela iMathebeleland South engomanyano weMDC Alliance sixoxelaye eseBite Bridge.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukwengezwa kweholo lamasotsha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Lanxa uhulumende engezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulwini elamabutho lengezwe ngesilinganiso songamakhulu amabili lambili i-22.5%, kwathi elamapholisa walikhuphula ngamachumi amabili i-20%. Lokhu kucunule kakhulu inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council yona ethi ilobele umqhatshi wayo incwadi lamuhla idinga ingcazelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Cecilia Alexander ufakazile lokhu. Ustudio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe-Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngabamabandla aphikisayo besola indlela ukhetho olulungiselelwa ngayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo lixoxelo Gibbs Dube loJonga Kantemiri. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafana beqembu lenguqu bakwale-Thailand abalichumi lambili abakade belwe ingozi yokuvalelwa ebhalwini ngamanzi abenelise ukuhlengwa bonke lomqeqeshi wabo. Lokhu bengahlanganisa labazali labemuli besezibhedlela besahlolwa ngemva kwelanga behlengiwe. Elethi Pauti lisungule uhlelo lokuthengiselana olubikwa luzaba ngolwakuqala olukhulu kangaka emhlubulweni wangempumalanga yezwekazi le-Afrika. Kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola zisithi luyamele kakhulu kuncedo lwe-China. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda ukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lomkhuba wokulalela indaba zamanga ezethulwa libandla leZANU-PF ngomanyano wakhe kodwa basebenze nzima ukuthi unqobe ekhethweni oluzayo. Lokhu kulandela imbiko eminingi ethi okuningi akumanga kuhle phakathi komanyano we-MDC Alliance. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Indaba ezivalisa ukuthi kuyaliwa ebandleni MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa wahlangana lomnumzana Robert Mugabe eDubai, lokuthi unkosikazi Grace Mugabe kungenzeka abe inkokheli kohulumende waleli bandla linganqoba ekhethweni. Ngezinye zalezo ndaba ezichaza umnumzana Sibanda njengamanga aluhlaza tshoko. Umnumzana Sibanda uthi uZulu angazikhathazi ngamangala avela ebandleni leZANU PF ngenhloso yokungcolisa isithunzi sebandla lakhe.
Zinyuze ezivela ku-George Charamba lezi elokhu ezithumela ku-Herald la ku-ZBC. U-President Nelson Chamisa kathi uhamba ikhuluma labantu abaningi kumarali ngoba edinga ekhankasela ukukhetho. Ngakho angazi ukuthi umuntu angenza njani ukuthi abantu bazwisise ukuthi hayi umnumzana George Charamba angahlala phansi athi yena mina ngifuna ukuqamba amangangithi akufanelanga sonke sikulandele lokho.
Udaba selube kaninginengi lwathiya izalwane zeZimbabwe ezididekile yilolo lokuthi ibandla le-MDC Alliance liphakathi kokukhulumisana lebandla le-NPF ngendlela ezakwenza ukuthi leli bandla lisekele MDC Alliance, bese kusithi nxa linganqoba unkosikazi Grace Mugabe athathe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli welizwe. USibanda uthi lawo ngamanga akhulume labo abaqhulula noba yini efika emcabangweni. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo uthi ngalesi sikhathi sokhetho ukukholwa ukuthiwo ngabezombusazwe kuyingozi ngoba bakhuluma loba yini benze loba yini ukuze bathole amavoti.
Kunzima ukuthemba osopolitiki sonke isikhathi ngoba bafana lamarobotu. Uthi usabheke lokho kusasa bayekutshele lokho. Into eliqiniso kubo engamanga, into engamanga eliqiniso.
Esinye njalo esalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sezimbalwa indaba eziphuma umnumzana Chamisa esolisayo ngokwenza kube nzima ukuthi njengabavoti bazi ukuthi iqiniso yilephi.
Unkululeko Sibanda vele uzadismisa ethi ngamanga lawo kodwa bekwazi ukuthi behind closed doors ngiqiniso. So thina silindeni nje ukuthi makabe winile sibone uGrace Mugabe sengu-vice president weZimbabwe.
Kodwa kumnumzana Sibanda uthi azikho iy'nkulumo ezikhona phakathi kwebandla lakhe nonkosikazi Grace Mugabe, kanti-ke uyacacisa futhi ukuthi njengebandla bakhankasela kuvotelwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe.
Nxa uGrace Mugabe angathi yena ufuna ukuvotela upresident Chamisa sibhetha, mhlawumbe lo president Mnangagwa angacina ecabanga ukuthi hayi mna mbonani impilo yami izabe ingcono nxa kulo bukhokheli bukapresident Nelson Chamisa, acine evotela upresident Chamisa. Wamukelekile ngoba upresident Chamisa uzakhokhela abantu beZimbabwe bonke kungelako ukhetha ukuthi lo nguye bandla liphi.
USibanda uthi njengoba iningi lale mbiko engasiqiniso iphuma emsakazweni we-ZBC lephephandaba le-Herald ngokubili okuvele kusekela uhulumende weZANU PF, kusobala ukuthi abezindaba laba basetshenziswa ukuqhulula lamanga. Mele Studio 7 eJohannesburg le-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Abekhomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bemanyene lamapholisa aweZRP lamhla babize umhlangano lamalunga amele amabandla atshiyeneyo ezombusazwe. Bekhuluma ngendlela abamele bona labalandeli babo baziphathe ngayo kulungiselelwa ukhetho. Ubathabile Masuku sethulela loluda.
AbeZEC babuthanise amalunga amabandla atshiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa, yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla seZEC enkulumane uChief Elections Officer uMnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu, njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
But defamatory allegations. They cut him when they send the show. Same way we have it. Who is I am chiseled with Jane. A kitchen woman for six. But she didn't. I'm a police officer that I'm not serious. They are very intelligent. When they start investigating, for people to come out, they are very hard. Because we are very.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition umnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi muntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want the police, if they are saying they are going to play their role, they must be still playing their role, but not to be biased like what used to happen in the
Ngemva komhlangano lowo omunye wamalunga amele ukuncintisa edalele parliamente, unkosikazi Dorothy Molly Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqakathekise imihlangano enjengale.
Bengibone ukuthi imithing le imbona iqakatheke kakhulu ngoba kule unye izinto esithini esikuthatha sithi kuncane kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi wona ama MPs ngokwawo kube yiwo abuyayo kube yithi esizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxexebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo kunqeda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye basesemnyameni especially entweni zama-posters ama-parties amanye ayaxexebula makungayenziwa khona ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposter yomunye umuntu kumbe ukufaka phezu kweposter yomunye umuntu licala.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa. Bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapholisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapholisa azaqhuba umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo. Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edalele parliamente kumele bazibuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wesemidlalo lamhlanje sikhangela ukuthi yiliphi iqembu elizaphumelela ukuyadlala kufinali yalonyaka yomncintiswano wenguqo wezizwe zomhlaba phakathi kwele England lele Croatia wonathi bana emdlalweni wesigaba sesemifinal lamhla ebusuku. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu elizanqoba phakathi kwele England lele Croatia lizadibana lele France kufinali yalonyaka yomncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzafika komlindi uyagcina ngesonto elizweni laseRussia. Iqembu leFrance lifinyelele kufinali ngemva kokunqoba eleBelgium nge-1 kanyango lwesibili ebusuku. Njalo eleBelgium lizadlala lelizatshaywa namhla emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutsha imidlalo yalonyaka liphethe imendulo yombala wethusi. Iqembu leCroatia kalizake liphakamise inkezo ye-World Cup ikanti ele-England layiphakamisa kanye ngomnyaka 1966. Njalo umqeqetshi walo uGareth Southgate uthi sebebhale kutsha imbali yabo njalo isifiso sabo ngesokuthi baqhubekele phambili belokhu beyibhala kakutsha.
Sesibhale kakutsha imbali yethu emdlalweni wenguqu njalo sikhangelele ukuba siqhubekele phambili sisenza njalo. Okuqakathekileyo yikuthi siyakholisa ukuba kwethu kulimidlalo le ezize zonke zomhlaba njalo silethemba elokuba sizaqhubekela phambili sijabula.
Ngokuqala ukuba ilizwe le-England lifinyelele kusigaba sesemifinal kusukisela ngomnyaka ka-1990, ikanti leCroatia like lafinyelela kusigaba sesemifinal ngomnyaka ka-1998 lapho iliphutshe liphethe imendulo yombala wethusi. Kumidlalo yakudala edlalwe liqembu le-England leCroatia, iqembu le-England linqobe kumidlalo emine kuthi leCroatia linqobe kumidlalo emibili kusithi odwa uphele ezingujikile obhanqa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo bazake bekholise ubukela umidlalo yezinga laphezulu njengoba iqembu elimela ilizwe emdlaleni kakhilikithi lizadibana lePakistan kumidlalo emihlanu yehlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu. Ngemidlalo izaqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club njalo izaqala ngolwesihlanu mhla zili-13 kunyanga kaNtulikazi njalo izafika komlindi uyagcina mhla zingama-22 kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Yesikhangile ebesilazo singakehlukani. Abomanyano MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo ipetition emaofisini ekomishin ebona ngezokhetho yeZEC. Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi uXolani Mnangagwa kodwa abanengi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. ukwengezwa kweholo lamapholisa ngesilinganiso lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.